Ndigati dai wambota risanguva Nekuti shimwe pamwe mepo chauya Asiramba uchingopenya kunge suva Wanganeza unoti mdero chauya
Ndikandina kusikiti.